ndini Marvelous Msanganya huye ndichiti hei ino misoro yenhau dzedu dzanhasi muhuro kukadzi 17/2020. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries negore rimwe chete. Zvichitevera kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja mukuratidzira kwakaitika munyika muna 2018. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunjika vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvinhu. Dzimwe nhengo dzeMDC mumasvingo dzotiza misha yadzo dzichihwanda mapurisa ayo anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mirishonga yakaitika nechishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wesangano robato iri vajob sikala mudare repamusoro mudhorobha iri. Vabereki vane vana vakaremara vanoti vave kushaya kuti voita sei sezvo vasina mari yekutenga mishonga inenge ichidiwa nezvitoro zvinotengesa mishonga inoshandiswa nevana vavo. Vateveri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuti chikwata chenyika chichapinzwa mugungano rezvikwata zvakapfava apo veConfederation of African Football manheru anhasi vari kuisa zvikwata mumagungano emafainari e2020 Africa Nations Championship kana kuti CHAN. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa danho ratorwa nesangano reEuropean Union rekubvisa zvirango pane vamwe vakuru muhurumende pamwe nekuwedzera zvirango negore pakambani yeZimbabwe Defence Industries. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne-988 5shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamanesha mari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.